Hello, Zimbabwe, and welcome to Life Talk Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. We're coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington. I'm your host, Marvelous Mhlanga Nyahuye. And today on Life Talk Women's Roundtable, we're looking at the opposition politics in Zimbabwe following the resignation of former CCC leader Nelson Chamisa last week. But first, let us take a look at what is happening in Kenya. Indigenous African grains such as millet and sorghums are known to be nutritious but are not popular foods with many, especially the Gen Zs, who view the grains as food for the poor. To change this narrative, a Kenyan entrepreneur is using the grains to make snacks and breakfast cereals to promote consumption of indigenous grains and foster environmental sustainability, as Juma Manjanga reports from Nairobi.
At her home-based factory in Nairobi, Dora Momani is making popcorn snacks using indigenous grains. Momani says IPOP Africa was birthed 3 years ago from her master's degree research project on the role of indigenous African grains in promoting nutrition in Kenya's semi-arid areas. Today, Momani purchases grains such as yellow indigenous maize, millet, sorghum, and brown rice from smallholder farmers. She converts them into snacks to provide consumers with convenient and healthy snacks that are rich in nutrients and free from oil and gluten.
What IPOP is trying to do is to reclaim or bring back the glory of the traditional millets and sorghum. What we basically do is we transform these indigenous grains that are climate smart, remember, because now we are talking about climate change everywhere. And we are also talking about our water tables going down. So we really want people in semi-arid regions to benefit from what they have.
The grains are subjected to high pressure and a temperature machine that transforms them into pops. To enhance the taste of the products, natural flavors and spices are then added through a process called food-to-food fortification. The result is a range of snacks and breakfast cereals. The products are receiving good reviews. Brandon Wayaki, a student at the United States International University Africa in Nairobi, is a consumer of the snacks.
It's a nice snack. Like, if like you see, people love maybe taking popcorns and they're going for movies. So this can be like a nice alternative to popcorn. Yeah, because it's healthy and it still has the same taste, so it's okay.
Kenya is one of the countries that still grapples with food security. More than a quarter of the children under the age of 5, or 2 million children, have stunted growth, according to UNICEF. Experts say the situation is similar across Africa. Antonina Mutoro is a research scientist at the African Population and Health Research Center in Nairobi.
We are currently experiencing a nutrition transition, which means that there is a shift in diets from traditional diets, which are mainly rich in micronutrients and fiber, to diets which are mostly processed, high in fat, salt and sugar. So as a consequence, you find that there is an increase in non-communicable diseases such as diabetes and hypertension, as well as obesity.
To help address climate change, which is one of the factors affecting food systems in Africa, IPOP Africa has come up with a One Snack, One Tree initiative, where the company plants a tree for every product purchased. Momani says her goal is to revolutionize the snack industry and foster environmental sustainability.
We are also looking at a population that is getting educated more and more, and we are seeing a change in consumption patterns. So in future, actually from now going to the future, we are seeing a larger population moving to consumption of healthy alternative, healthy food products. And that is the niche market that we are trying to venture into.
Nutrition and food security remain major challenges on the African continent. Entrepreneurs like Momani hope to be at least part of the solution. Juma Manjanga, VOA News, Nairobi.
Some great reporting there by Juma Majanga. Next week, we'll be looking at the importance of indigenous grains like zviyo, munga, nemapfunde, izvo zviri kukurudzirwa kurimwa nenyanzvi munyaya dzekurima. Tichataura nenyanzvi dziri kukurudzira kurimwa kwezviyo, munga, nemapfunde senzira yekurwisa nzara neutano muAfrica. Retired Colonel Kenny Constantine Mabuya was buried in Harare today at the National Heroes Acre. Speaking at the burial of retired Colonel Kenny Constantine Mabuya today at the National Shrine in Harare, Zimbabwean leader Emmerson Mnangagwa said his government is committed to address the Gukurahundi issues.
Presently, the Second Republic is driving the efforts to find closure and healing for the scars from the disturbances that characterized the early years of our independence. Through various mechanisms, including initiatives led by our traditional leaders and communities, we are addressing the Gukurahundi matter. Emboldened by the fact that we are one people, strengthened by our diversity and the spirit of love, inclusivity and tolerance, we continue to march towards sustainable social and economic stability and prosperity of our nation. Further guided by our mantra, leaving no one and no place behind, my administration is ensuring that all provinces and districts experience shared national development and prosperity, leaving no one and no place behind.
The president also spoke on the current cholera epidemic in the country and said government was doing all it could to ensure that the public gets clean water.
The cholera outbreak has taught us many lessons, especially the need for a whole of government society approach to our national development agenda. Interventions are being made to improve access to clean water, overall hygiene and waste disposal. My government has procured and received donations of vaccines as well as other medical equipment and pharmaceuticals required to combat the disease, cholera. I call upon all our communities to remain on high alert and to practice good hygiene.
That was President Emmerson Mnangagwa speaking at the burial of retired Colonel Kenny Constantine Mabuya at the National Heroes Acre today. Please stay tuned as we take a brief break. We'll be right back.
In times of change, when the world seems uncertain and what we hear doesn't reflect what we see, we seek the truth. When we are told only part of the story, we lose trust. In moments of crisis, our dreams, hopes, and wishes for a better tomorrow depend on a free press. At Voice of America, we bring you the stories that people take risks to see. We connect the world and unite it with truth. At Voice of America, we show you the whole picture.
For those that have just joined us, please note that we are streaming live on all our Facebook pages, VOA Shona, VOA Studio 7, and VOA Ndebele. We're also live on YouTube at VOA Zimbabwe. Nasi tukutaura pamusoro pemvunga mupopoto iri kuitika mubato guru rinopikisa zvichitevera kubuda mubato iri kwakaita vaimbova mutungamiri waro vaNelson Chamisa svondo rapera. To discuss this issue, we are joined by Linda Masarira, the leader of Lead and Opposition Party, political analyst Dr. Shipo Dendere, and Comfort Dondo of Pumulani. Welcome to the program, ladies.
Thank you so much for having us.
Thank you. I'll start with you, Dr. Dendere. Why is there chaos in the main opposition?
Hi, Marlis. Need to repeat your question. Sorry, my network is a bit bad.
Yes. The line is a little bit bad. But anyway, I can switch over to you, Comfort, while we are trying to get a better line with you, Dr. Dendere. Why do you think there is chaos in the main opposition?
Thank you so much for having me, Mavi. I think there's chaos in the opposition in Zimbabwe because our politics has become very polarized over the years. We are talking about polarity that is no longer really picturing the needs of the citizens in the center, because now it is becoming a politics of the stomach. And so that's where we have chaos. And I don't think it's necessarily chaos within the opposition party itself. It's actually chaos within the country itself that is bleeding into anything that includes the opposition political party.
Mm-hmm. Thank you so much. I'll now come to you, Ms. Masarira, Linda Masarira. Why are women quiet on the ongoing controversy in the main opposition when, in fact, they are the majority in the country?
Can you come again with your questions? This one, I didn't quite hear it.
Kutisei madzimai vakanyarara tiri panyaya iyoyi yezviri kuitika munyaya dzezvematongerwo enyika yeti madzimai ndo akawanda munyika.
Chekutanga ngendanga nekusvedza ini vemhepfenyuro yeStudio 7 nevateveri vose. Zvakatikoshera kuti tinzwisise kuti ruzhinji rwezvizvarwa zvemuno muZimbabwe havanzwisise nyaya dzezvematongerwo enyika. Ende saizvozvo kune zvakagara zvakangova acceptable. Pachirungu vanoti societal acceptance yekuti the political economy is politics of personalities. So you find that a lot of people just know kuti mutungamiri wangu ndinhingi. Zvekuti MP wekubato iroro ndiani kana kanzuro wekubasa ikoko ndiani havana vakanazvo. Ndosaka tichiona tine matambudziko atiri kusangana nawo ungava kuservice delivery kana kune zvinhu zvakasiyana siyana. Nekuti kwemakore akawandisa vanhu vengoenda kunovhota kunoti munhu uyu ari kubato ravatsvangira here kana kuti vamugabe kana kuti ari kubato ravachamita here kana kuti vamunangagwa. Vasingatarise vanhu vacho vanofanirwa vati vakatarisana nekugara kwavo mukati menharaunda vanga vanhu vemakanzura edu kana maMP vanonyanya kushanda nezvemutemo. Saka saizvinoona zvakare kuti ruzhinji rwevana vedzimbabwe takatasa madzimai chete havatotonzwisisa kuti zvii zviri kuitika. Ndopatinoona kuti vazhinji vakutomhidzanawo futi pachavo vachirwira mapersonality nekuti hatisati tasvika danho rekunzwisisa kuti munhu anofanirwa kusapota an institution, an organization, kwete the face of the organization. Tikaramba tinetsika nehunhu ihwohwo tiri kuzviuraya pachedu isi ruzhinji rwevana vezimbabwe. Nekuti vakuru vedu chaivo vakataura vakati chara chino hadzitswanye munda. Chero tiri kumashure kwatakabva uko pachivanhu pedu kwaiva nenhumbi negutsa ruzhinji rove vaitoziva kuti mumararamiro edu kune vasina vanoda kuzobatsirwawo nevamwe. Saka nekutungamira chaiko kwaiva nehumbe like structure yekuti chero vamwari mambo vaiva nevatevedzeri vamambo kwozoita masabho vavaigara navo vachiwadzana navo chienda zvakadaro zvinosvika kumashure asi politisi dzataona muno muzimbabwe dzezvematongerwo enyika dzakuti ari kutungamirira ndiani ndiye watinotevera chero akachinja mapato ka10 ndinomutevera kumapato 10 iwayo tisingatarise kuti zvii zviri kukwanisa kuitwa pachirungu always say we need to get to a stage where we build strong institutions not to follow strongmen. Strongmen will always lead us into demise.
Thank you there, Ms. Masarira. Dr. Chipodendere, I think we now have you back on the line. What's your thoughts on what Ms. Masarira has just said about Zimbabwean politics and the absence of women who are vocal about what we're seeing unfolding?
So I missed most of it because of my connection, but what I did get at the end was that it's important to have strong institutions so that voters avangoteeri kungamhepo kuti kana munhu akachinja bato vanongoteera pasina mainstitutions. Unfortunately, handakunzwa zvavataura pamusoro pevanhukadzi, but ndinobvumirana nazvo kuti mainstitutions asitisati tatombosvika kumainstitutions. Chakakosha kuva ne, handidi kushandisa word yekuti ideology because unokonzeresa mongo mupokoto muzimbabwean politics. But kuti pave nemavalues nemabelief systems ekuti bato iri vanobhiliva ivo kuti vanoda kuti vanhu vave nezvakati zvakati zvakati ndokusaka ndichiriteerera. Asi ndikataurawo ndisingatarisi reality yesituation yemuzimbabwe ndinenge ndaresva nekuti ideology nemabelief systems zvinobudikidza neekonomi iri munyika. Kuopposition vazhinji vanenge vachibvumirana kuti tinoda nyika ine ikonomi inoshandira munhu wese. Saka ndiyo ideology yatiri kuona yakabata mapolitical parties across the African continent. Naizvozvo even opposition yemuzimbabwe haigoni kubva pane izvozvo. Chimwewo chatinofanira kutarisa munyaya idzi ndechekuti opposition yemuzimbabwe iri kushanda muauthoritarian regime. Handizive kuti vamwe vangu vataura vanobvumirana nazvo here, asi mukanzi mune regime yekuti vanhu vanosungwa vasina kutaurwa kunzi mhosva yavo ndeyei, vasina kupiwa bail, vagogara mujeri kwenguva yakareba, hapana demokrasi ipapo. Kana muri munyika yekuti panguva yekukampeina media haikwanisi kutaura pfungwa dziripo dzevanhu vakasiyana siyana, ini nemastudents angu tine bepa ratiri kunyora during the 2023 election, ndakavapa basa rekuti munhu wese aiteerera ZBC zuva rega rega vachirekodha kuti zvii zviri kutaurwa nezbc pamusoro pemabato akasiyana siyana ari kurana office. Izvezvo hatisati tapedza zvedu kutarisa data racho rese, asi tiri kuona kuti nhau dza8 PM kana iri hour kana hour and a half 90 minutes vaipedza vachingotaura nezvepanopiya. Mune dzimwe nyika dzine dhemokrasi, izvezvi ndakanga ndiri kuGhana, ndiri kuNigeria, kwatanga tichitarisawo kuti politics dzavo dzinoshanda sei. Television neradio inobvumidza vemapato akasiyana siyana kutaura pfungwa dzavo. Chimwe chinoitika munyika idzi ndechekuti kune mvumo yekuti kuve nematelevision stations nemaradio stations akawanda. Saka kana mabato ari kushanda muenvironment isiri democratic, matambudziko anowanikwa mumapato agara anowanikwa, nekuti kana vanhu vachishanda vese mune matambudziko arimo. Isi tinogara kuAmerica tinoona kuti nyange ikanzi demokrasi matambudziko emumapato haashayikwi. Iwayo matambudziko anopedzisira anyanyisa kana kudzikisa nekuburikidza kweauthoritarianism inenge iripo. Zvichitaridzawo futi kuti vamwewo veimwe bato rinenge riri mupawa vanenge vakavhura maziso vakatarisa kuti tsika kana vanhu havaparadzana isi tinokwanisa kupinda sei tiwane chatiri kuda. Mufananidzo wandingakupei ndewesarudzo yakotisa kupwanya ava MP.
Haana
kusarudzwa nevanhu akanga arudza, asi vebato rake vakaona kuti mhongomukoto iri kuitika muopposition yakavapa opportunity yekuti vapushe munhu wavo asarudzwe. Haisi demokrasi iyoyo kuvanhu vekumabhuku, handiti munoona. Asi mubvunzo wamanenge ndandibvunza kuti ndinoona sei zviri kuitika muopposition. Tinenge taresva zvekare tikangoti matambudziko ari muopposition inhau yekuti vakupindirwa nevatungamiriri venyika tirikuonawo kuti muopposition rimwe dambudziko ririmo nderekuti number one opposition yava nenguva yakareba ichirwisa kuti iwane kutonga nguva yakarebesa vanhu vachirwira chinhu chimwe chete matambudziko anowana tichisiri ndechekuti ivo vanhu vacho varatidza kuva immature izvi ndazvitaurira pajekerere pasocial media ndozvidzokorodza pano kubva kuna vachamisa vanyuve vabiki vahwende vese ndiri kutaura masitavo nekuti ndivo vari kuramba vachitaurwa kunzi uyu ndivice president uyu ndiya neundiya vakataridza immaturity pakuti vanhu vakavhota august 2023 vanotarisa vanogona kuti election yakanga isina kunaka kana kudii kana kudii kasi vanhu vakavhota vanhu vakamira maours akawanda opposition ikawana maseats avo ivavo veopposition vakanga vane basa rimwe chete rekuchengetedza mavhotes evanhu kuti maseats iwawo asarasika zvisina mutauro so zvino vanhu vakuzidzokerei munovhota pamusana pekuti vanhu vakuru vemuopposition vava nenguva vakaisa ivo nhunha dzavo kusawirirana kwavo kutsamirana kwavo kune vamwe vari kuanalyza vari kuti nhunha idzi dzakabvira 2005 chi asi zvokureva izvo kuti vari kupanicha vhota akazvarwa 2003 pamusana penhunha dzavo dza 2005 asi munoona kuresha kwavari kuita the majority of voters are young kids who have not been alive through their own differences saka ivo vava kupanicha mavoters ava nekusawirirana kwavo nekusheya maturity kwavo
kuzokera
pamazimbabweni
thank you so much Dr. Nyendere. Thank you so much. Let me give a chance also to Ms. Dondo. Munoona sei zviri kutaurwa naDr. Dendere panyaya yekuti zviri kuita mapisha-pisha ari kuitika kumapato anopikisa munyika.
Ndinoti ndinoka kufungira kuti siyanei. Ini matauriro andaita ndekuti ndinobvumirana naDr. Dendere. Panhau yekuti muZimbabwe hamuna yatinoti democracy. We are under a military regime. We are under yatinoti authoritarian regime. So pane authoritarian regime hapana mitemo inotevedzerwa. Izvo zviri kuitika izvi ndozviri kukonzera imwe nyonganyonga iri kuitika muopposition muCCC. Ini ndinoti zvakare August 2023 hapana sarudzo dzandingati dzakanyatsoitika even padzaiitika tanga tiri kuzwa kumapolling station akasiyana siyana bvonga mupopoto dzezvinhu zvanga zvichiitika kuti zvirasise opposition mafungiro angu ndorosvivira kuti kana tiri under a military regime hataifanira kunge takaenda kusarudzo nekuti taifanira kungobvuma isu kuti tiri under one party state tototarisawo zvataurwa nemavabva kutaura vari vaviri ndinoagria nesome of things zvavataura vati ivo panoitika panorwirwa chinhu for a long time panoitika ipovo mhonga mupopoto izvo zvinowanika asi hazvifaniri kunge zvichiitika at the level yazviri kuitika saka inini mhosva zhinji ndinoisa kubato rirokutonga rezanup f nhau yekumabhuku inova iriyo example yakainya kunaka kuti vanhu vemabhuku vakati havasi kuda mukomana sakupwanya asi vakazvimanikidzira pavanhu ndinoti nini yangu mukupedzisira muzimbabwe hatina yedu democracy muzimbabwe hatina sarudzo freedom of choice
thank you
the will of the people is not being honored
thank you very comfort let me just take a caller quickly hello caller kola makadii
tinofara makadii
aiwa tiri wadi taurai tinzwe tipewo pfungwa dzenyu
alright isusu sevatsigiri vapresident vedu Nelson Chamisa tinotarisira kuti isu tichangoramba tichitevera gwara ravanenge vatora iro
saka dai vava vakateerera mai vati chii pari zvino
mati
dai vanga vakateerera mai vati chii pari zvino
aiwa kana vakateerera pari zvino tinongovati ngavarambe vakashinga ngavatore nzira yavanenge vatora iyoyo isusu seruzhinji rwezimbabwe sevanhu vari kuda shanduko aiwa tisaramba tichingotevera
Thank you so much, caller. Miss Masarira, pindai utinswe mutauro manzwa zvataurwa na caller. Munoona sei nyaya iyi zvatiri kuona zviri kuitika izvi?
Inini kuri munhu asina kumbobvira akarova imbwa akaviga mutini. Ini pandakatadza kuwirirana navachamisa 2018 handina kuzviwandisa kuruzhinji rwezvizvarwa zvemuno muZimbabwe kuti vachamisa havasati vapoliticali machua kuti vangakwanisa kutungamirira nyika.
Sei muri kudaro?
Zvakatikoshera kuti tinzwisise kuti pane kugona kufadza chaunga nekuvaudza zvavanoda kunzwa nekugona kutungamirira. Mutungamiriri chaiye akakwana anogona kusanganisa vanhu agogona zvakare kushanda nevaasingafariri achigona kunonanganisa rinenge sidzitonzvo rekuumba nyika. Takakaona kubva vachamisa pavakaita his unconstitutional takeover of MDC was to eliminate every leader who came from Labour. Vanhu vese vakabva kuLabour became an enemy to him. And those who came from Zinatu became his preferred leaders in opposition politics. A lot of people will not understand this because they do not understand the political dynamics in Zimbabwe. The MDC was formed on the bedrock and foundation of Labour. Kugona kusimudzira raramo revashandi mukati menyika yeZimbabwe. MDC was a baby of ZCTU. It incorporated a student leader. Vachamisa pavakatora masimba zvisiri pamutemo nekuti vachangirai vashaya. Aifanirwa kuita VP ndiva Dr. Thokozani Kube. Koendwa kuExtraordinary Congress. Kwasarudzwa mutungamiriri mutsva. Zvese zvachamisa takaudza. Munogona kana panel debate kana interview varipo tigokurukura nyaya idzi but ndinoziva kuti havabvume because havadi kuudzwa paerrors avo in public because he has maintained this demigod status and the saint Chamisa status. But he is no saint.
Bataimakadaro mushare masarira.
By your capacity to be able to follow the constitution at a party level. Because Zimbabwe is a constitutional democracy.
Thank you there.
A person who does not abide in their own internal party constitution, confident you follow the constitution of this country.
Thank you, Ms. Masarira. The gating of thank you there, Ms. Masarira. Dr. Dendere, what's your comment on what Ms. Masarira is saying here? Dr. Dendere.
Thank you so much. Dr. Vajavar Kutaura. I think Rana Moreva Shia Kutini, I'm a opposition sometimes. Kutaza Kuta move forward.
Okay.
And this Kuti Shakaitika 2018 of Shia Pava, Changira, Shakanaka, Kanata, Kanakutokira Pashiri. I see. Kana vanhu chinokubatanidzai chakasimba kukunda chokuparadzanisai, then I think sometimes vanhu vanofanira kugara pasi vagadzirise nyaya. Ndinodaro nekuti opposition yakasplita 2005, vakasplita 2013, vakasplita 2016 and 2017.
Thank you there. Unfortunately, time is not on our side. Thank you there, Dr. Chipo Dendere. Also, thank you, Comfort Dondo and Linda Masarira. Thank you, ladies, for gracing our show. That brings us to the end of our show. Signing off in Washington, I'm Marvelous Mhlanganya Huye.